Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi womugovera kurume 23 2019. Makaterera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mvura yakanga yawedzera hai uye kushedzera kwaiita vanhu vaida kuwasisa kwanga kusikachanzwiki nekuda kwemhepo yakanga ine mvura izhinji. Saka mudzimai wangu ndobva akasara ipapo pakanga pakaungana vanhu pakendi akabva atoshayana. Nhasi tiri kumutsvaga nehama dzakawanda idzodzo.
Vanhu vakawanda vari kurwadzikana nepamusana pekushayikirwa nevadikani vavo kumanikaland. Zimbabwe inotara mazuva maviri ekuchema vanhu vakafa nedutu mupengo recyclone Idai kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi Zimbabwe yatanga urongwa hwemazuva maviri hwekuchema vanhu vakarasikirwa neupenyu nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura mumatunhu eManikaland nemasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakatara mazuva ekuchema aya. Kunze kwevanhu vakashaya, masangano eUnited Nations neRed Cross ayo ari kutungamira urongwa hwekubatsira vanhu anoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu muZimbabwe, Mozambique neMalawi vanoda rubatsiro rwechimbi chimbi sezvo vakasiyiwa vasina kana pekugara kana zvekudya. Red Cross inoti yave kutumira vanhu vakawanda kunobatsira nyika nhatu idzi. United Nations iri kuyambirawo kuti zvirwere zvemanyoka, cholera kana typhoid zvinogona kutanga kupararira munyika nhatu idzi sezvo vanhu vakaputsirwa musha vasina mvura yakachena. Mumiriri weBritain muZimbabwe, amai Melanie Robinson, vati hurumende yavo yapa nyika nhatu idzi mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nematatu emadhora. Ukuwo mambokadzi Elizabeth vekuBritain nemhuri yavo yose vatiwo vari kuchema nevanhu vakarasikirwa nehama dzavo mudutu mupengo iri. Canada yazivisawo kuti iri kuzotumira rubatsiro. Vana veZimbabwe vari kunze nevari munyika vari kubatanawo mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko ava. Vanhu vari kunzi vashaya vaburitswa zviri pamutemo vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu nemapfumbamwe. Asi vanhu vakawanda vakaeredzwa nemvura, vamwe vavo vakafushirwa pasi pematombo uye vamwe mudzimba dzavo havasi kuzivikanwa kuti vangani. Hurumende nezuro yakati madzishe nevanhu vari munzvimbo dzakaparadzwa vatange kunyora mazita evanhu vose kuti paonekwe kuti ndianani vasiri kuwanika. Mumwe akashayikirwa nemudzimai wake ndiva Peter Siekaya vekungangu avo vatabata nhasi kuti vatitsanangurire zvakaitika.
Around 10 p.m. Friday mamheru ndo pasakanokera namudzimba tichibuda mudzimba kuona mudzimba matirikugara mvura yatozara mudzimba mumwe yaakutopinda. Saka takabva tamhanya tichitsvaga pana island yekuenda. Saka takaenda papolice camp. Tasvika ipopo takamira ipopo 1.5 to 2 hours tichishayiwa help yekuti tibudiswe ipapo. Saka zvadairo vanhu vakatanga kushaya chekuita vachizama kuita maideas vachizama kuda kukrosa kuti vaambuke seri but zvichiramba. Later on ndofunga 20 minutes to disaster takazongoona vana baba Shanganai nana baba Sando nana baba Matibwe vakabva nekugrowth point yedu hombe kuseri valaina rope yakabva yasvika patangitiri vachiasista vanhu. asi hazvino kuzokwanisika kuti vakwanise kuasista vanhu vese. Vakazongoasistwa vashoma. Vamwe vese vakanga vakaungana ipapo vaisvika nearly 100 or more than 100 vakabva vaita perished ipapo. Vanhu vakatadza kukosa patambo because mvura yakanga yawedzera hide. Uye kushedzera kwaiita vanhu vaida kuasista kwanga kusikachanzwiki nekuda kwemhepo yakanga ine mvura zhinji. Saka mudzimai wangu ndobva akasara ipapo pakanga pakaungana vanhu pakembi. Akabva atoshayana. Nhasi tiri kumutsvaga nehama dzakawanda idzodzo. Hapana ati awanikwa.
Ko urongwa hwekutsvaga wanhu tambotaura naakanzura wenyu achiti hunenge wambomira nekuti kune matombo zviri kufamba sei chaizvo?
Ya, izvozvi urongwa hwekutsvaga vanhu manje tiri kutarisira kuti huitwe, but izvozvi hwaakuluzisa vanhu hope because even ukaidentify kana kuti pakawanikwa mitumbi hauchaidentify neperiodi yapo kuti uyu ndiani uyu ndiani. Hazvichakwanisiki because time yafamba. Chepiri, pane mitumbi pari kutarisirwa mitumbi kana kuti paislands iri papolice station painga pakaungana vanhu panova pandakabva ini, pane rabho iripo inosanganisa pitsend, matanda nemamwe matombo. Saka vanhu vamwe vari kuzama kushandisa manual mapiki nemafoshoro kuti vazame kubudisa mitumbi iyi, but zviri kuramba.
VaPeter Siyekaya vanga vachitaura vari parunhare kwamutsvangwa kuManicaland kuChimanimani. Zvichakadaro, vanhu vanotiwo vari kunzwawo kuneta pakutsvaga nekufukura vanhu vasiri kuzivikanwa nekuti havasati vakwanisawo kuona kana chikafu kana rumwe rubatsiro rwavanga vachitarisira. Vanhu vanotiwo mitumbi yevanhu yave kuonekwa iko zvino haichazivikanwi kuti ndianani nekuti yaora. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabatawo vaPardon Maguta vari kwaRusutu kuChimanimani.
Musi wemanje chaiwo chaiwo takachengeta vanhu 46, but I want to tell you that takachengeta vanhu 46 tesa vanhu 2 mugomba kumwe chete because chanda kuti kwairwadza ivhu ranga ritakanyanya kutotsera mapomba kwaiti nezei. So 46 ndonhamba ndokwanisa kuai vanhu vakachengetwa musiwo, then vamwe vakazongobudawo bhichanabhichanawo vakanga vanooka kwaiti 5, but kune vakasara mumotari yeri muChimanimani. Then ndichaura zvemodifisi because mawards akaaffectwa, they are more than 6, but one of the severely affected is ward 15. I want to tell you that mabodies asati awanika ima missing people, they are more than mabodies akaretired. So we can talk about hundreds of people who are dead and missing.
Saka ari kubatsira mukutsvaga vanhu vasiri kuwanika vava muri kufunga kuti vakafa ndiani? Vanhu vemunharaunda here kana kuti masoja nemapurisa vasvikawo kunzvimbo yenyu vachikubatsirai kufukunura?
Mapurisa akashanda from day one because itaona ikaitika ndiripo and nanhasi ndiripo. From day one mapurisa as early as 7 o'clock vakanga vatova kutobatsira kuidentify kuti pamba apa pakaita bitiritengo papane vanhu vangani vangani vakashaika vakaoneka nevasati vaoneka, and then the military yakapindirawo. But community yeChimanimani yacho yakanga yakabatana, everyone is going up and down the street vachitsvaka vanhu. Plus pane dzimba dzakadonha dzirofungidzirwa mungadaro vanhu vakafukirwa imomo. People are trying their level best vachivhukunura imomo. So the security services, they are involved in the community.
VaPeter Siyekaya vachitaura vari parunhare vari kwamutsvangwa kwaChimanimani. Chiri panyaya yedutu mpengo iyi, nyaya yechikafu iri kunetsawo vanhu vakawanda, vamwe vachiti kusvika pari zvino rubatsiro harusati rwanyatsosvika kunzvimbo yavo. Vamwe vanonzi vave kupotawo vachirwisana kuti vakwanise kuwana chikafu chishoma chinenge chasvika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Senzia Njoringo vanotaura nemamiriro akaita zvino munzvimbo yavo.
Hatisati tatombopuwa kana nechikafu.
Ichikonzero chei?
Hatisi kuziva, hatisati taudzwa kuti chikonzero chii. Plus nevamwe vacho vamabva kutaura navo panapa vatorina kana hembe kana magumbeze chaivo.
Ko mvura yekumwa nezvimwe mishonga muzvipatara zvirimo here?
Mvura vanhu vazhinji tiri kutochera yemumarwizi kutoboilisa.
Hapana zvirwere here zvamuri kutyira kuti zvinogona kupararira nekuti vakawanda vari kutyira kuti mvura yacho inenge isina kuchenaka?
zvirwere hazvingambotadziki kuwanikwa fanika zvemanyoka izva kana yekorera yacho taakutotya kuti vamwe zvinogona kukonzeresa.
Takanzwawo nezuro hurumende ichiti iri kuda kuti vanhu vagare pasi vanyore nemazita kuti ndanani vakashayika. Basa iri ratanga here? Mungazivi here kuti mhuri dzakashayika ndedzipi ndedzipi? Zviri kufamba sei ipapo?
Vari kungonyorwa asi zvaakunetsa ndezvekuti pane vamwe vaakungonyoresawo zvokuti dzimwe mhuri dzacho dzakashayikirwa dzachonaka, dzimwe dziri kutosiya dzonyoresawo sei. Vaakutotangirwa nevamwe vaakutongonyoresawo zvataakutotadza kuti kutonzwisisa, nekuti kunotori nevamwe vakapazirwawo dzimba vaakutadze zvekutoti ava ipati yakati taakutanga kunyore naisusu, isusu wekwedu chaiko chaiko takangogara tikutosiya titangirawo pati.
Amai Senzi Anjoringo vachitaura vari parunare kwamutsvanga Ward 23 Chimanimani kuManikaland. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevanhu vakawanda nenyaya yavo yekuenda kuAngola nhasi apo nyika iri mukuchema. Aka akasike kutanga vaMnangagwa vachinzi nevamwe vari kutadza kuratidza utungamiri. Pakatanga dambudziko redutu mupengo, vaMnangagwa vakasimuka kuenda kuUnited Arab Emirates uko vakazodimbura rwendo rwavo vodzoka zvitevera dambudziko redutu mupengo iri. Asi vasimukazve kuenda kuAngola kumusangano wenyika dzakarwa hondo yerusununguko kuchamhembe kweAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi uyewo nyaya yekuti nyika iri mukuchema, tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti semaonero avo hapana chakaipa pane zvaitwa navaMnangagwa sezvo vari kufambawo vachitsvaga rubatsiro. Asi tatanga kuvabvunza nezvemaonero avo nezvemazuva maviri ekuchema.
Ichokwadi, mutungamiri wenyika wadeclare vaED Mnangagwa president wedu vadeclare mazuva maviri ekuchema vanhu vakaurwa nenhamo yecyclone Idai. Ndo mazuva avadeclare iwayo kuti vanhu ngavawane nguva yekuchema hama dzavo dzakawirwa nedambudziko iri. Idambudziko ringadai rakawira mumwe naumwe ani kana ani munyika muno, asi kune vakasangana nedambudziko iroro tiri kuti tiri kuchema pamwe chete.
Asi vamwewo vanopikisa vari kushora mutungamiri wenyika vachiti vanga vasingafaniri kuenda kuAngola zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, uye nyika iri mukuchema.
Aiwa ka, kufamba kwapurezidendi achienda kune dzimwe nyika zvinhu zvinotorongwa paine nguva iri mberi, uye timu yavanoshanda navo vanotarisa kuona kukosha kwakaita mafambiro avanofanira kunge vachiita nzvimbo yavanofanira kunge vachishanyira. Mukatarisa Angola inyika yatovimbisa zvakare kuti inoda kubatsira ivava vakaudzwa nedambudziko recyclone Idai. Saka zviri kureva kuti purezidendi akasaenda ikoko hatikwanisika kuwana rubatsiro rwatiri kuda. Nyika dzakawanda dziri kuti dziri kuda kupinda dzichibatsira, dzimwe dziri kuda kunotonzwisisa chokwadi kuti zviri kumbofamba sei vanhu vakarasikirwa noupenyu vakawanda zvakadii.
Asika honorable, zvinoreva here kuti vaMnangagwa vakasaenda kuAngola rubatsiro haruye, uye kuenda koka kunoda mari nekuti vanofanira kunge vachihaya ndege?
Aiwa ka, hatisi kureva kuti rubatsiro haruyi, asi rubatsiro runouya vanobatsira vawana information yakakwana. Vanhu tinofanira kuzvisisa izvo. Purezidendi haisi ngirozi yekudenga inobhururuka ichienda kune dzimwe nyika isina kukwira ndege. Zvinozikanwa izvo zvokuti purezidendi anofamba nendege anofanira kunge achine sapoti yehurumende.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri werimwe bato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume avati vaMnangagwa avaifanira kusiya musha pakati pekuchema.
Zvokwadi, zvinoshamisa nekukandisa mapfumo pasi zvinoitwa navaMnangagwa. Vanoti ivo ngatichemei, ivo vobuda kuenda munyika voenda kunodyarifa nevekuAngola, voenda kunotefenyura vari mundege dzakanaka-naka. Vanhu vese kunoku vari kuchema zvinhu zvinenge zvisingatarisirwi kunge zvichiitwa nemukuru wenyika. Kana tati ngatichemei, tinochema pamwepo. Takati tochema mazuva maviri nevekuChipinge varasikirwa manhamba zvatisiri kutoziva. Maleaders yese nevatungamiri nemari dzese dzenyika dzofanirwa kunge dzakananga ikoko kuti dzibetsere vanhu vekuchipinga asi tinoshama kuti vari kuinda kumafizhongo ari kuitwa kuAngola kunodya enyika rutivi zvinhu zvisina tarisirwi kuvakuru venyika zvinhu zvatinenge tisingafungiri kuti zvichange zvichiitika panguva yakaipa kudai panguva yatiri kuchema kudai so
asi kaivo hurumende vari kuti vamunangagwa vari kutarisirawo kuno pema chikafu nezvimwe zviri kudiwa kuZimbabwe kana vaenda kuAngola ikoko
zvokwadi ungaenda kundopema nendege ungaenda kundopema uchiinda kumabiko asiri kuona zviri kuitika muZimbabwe ndiani vekuUK vatumira 23 million taindako nyika dzese dziri kutumira mari kuMozambique nekunana Malawi mapresident acho aenda ikoko iyi inyaya yokuda kufamba inyaya yokunakidzwa nekubhururuka inyaya yokufunga kuti kutonga shuwa kunge uchishanyira vamwe haungavaki musha nekunoshanya kune dzimwe dzimba dzakavakwa kuti neimba yangu yavakika imba yeZimbabwe inenge yaita mamvemve kubva kuikonomi nezvinhu zvakawanda iko zvino tiri kuurwisana nenyaya yekuti titonhodze mwoyo yevanhu varasikirwa munhu ari kuinda uko kundofara nedzimwe nyika hazvishandi hazvibudi hakuna kupema kwakadaro uku kutotiza basa raanenge akatarisana naro
mutauriri webato guru rinopikisa remdc vajacob mafume vachitaura vari parunare muHarare vakuru vanoti kutsva kwendebvu tinodzimurana izvi ndizvo zviri kuitwa nevana veZimbabwe avo vari kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura vanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuenda kuHighlands Presbyterian Church vachinosiya zvekudya nehembe kuitira kuti zvipihwe vagari vekuchimanimani nechipinge uye vamwewo vekumasvingo avo vakasangana nedambudziko redutu mupengo mutori wedu wenhau kiri mudzamiri anoti panyaya inotevera mushure mekushanyira kereke yepresbyterian
vatatenda tavaziva vekurotary club yekumusasa vanoti masangano mashanu anoti miracle missions Harare helps rotary club hope initiative neeat out movement ndivo vakaronga kuunganidzwa kwezvinhu izvi vaendera mberi vachiti zvizvarwa zvezimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvakaunganidzawo mari yemadhora ekuamerica inosvika zviuru makumi manomwe nemashanu uye vagari vemuZimbabwe vaunganidza mari inodarika madhora makumi mashanu yemaRTGS
ne29 magonyeti aenda kwamutare ari kumawarehouse ikoko aenda ane hembe chikafu manonperishable goods aenda ane mamedical supplies aenda ane zvakawanda
vatavaziva vaendera mberi vachiti kune zvimwe zvinhu zvakawandisa zvabvawo zvakare kunyika dzeBotswana neSouth Africa
kune zvimwe zvabva kumasvingo zvabva kumutare outside uko kune rori yabva kuBotswana kune vanhu vari kudonata kubva kuSouth Africa musi weTuesday pana gogo akauya wakabata sakazoro wakabva kumbare wakauya netsoka wanga asina mari yeti yekukwira pama 2 hours vachifamba murodi vachiuya panapa vachiti ndanga ndichida kupa mapots awo
baba Temba Katana vakaendawo kuHighlands kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko kunyangwe vasina hama yakawirwa nedambudziko iri
kuna hedu hama dzedu dzakashaka but as maZimbabweans tiripo pakubatsirana since zvakaitikira munyika medu idambudziko redu chose right now everyone ari kudonata zvinoenda nebhutsu anonometa kuti chii chawaisa even ingave hembe ingave patapata chero yakaboka asi as long as wadonata ndo zvataunganira panapa kunyanya
vaEdson mutematsaka vemuHighlands vati zvinofadza kuona vanhu vachibatana nenzira yakadai pasina rusarura ganda
nguva uzongobatsirawo kana vakatekerwa nesekuro idai nezvinhu zvakawanda zvakabatsirwa pano machechis ari kubatsirawo nezvakawanda magumbezi mapoto shuga then 29 gonyets zaina nechikafu sofa zaina nobatsira vanhu varu vasina hembe vasina magumbe varungu varipo varikubatsirawo
kunze kwevanhuwo zvavo nyika dzakawanda kusanganisa South Africa, Zambia, Tanzania, China, America uye masangano akaita seUnited Nations, Africa Union neSADC ari kubatsirawo vanhu kumanikaland nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kuHighlands Presbyterian Church muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa naMarvelous asi tichipakurirwa nhasi naPJ.
Tokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvinobata vanhukadzi muchirongwa Women's Forum. Ari kukugamuchirai muchirongwa ichi ndiPraxedes Jeremiah, ndakamirira Marvelous Hlanganyauye.
Ini ndoitwamufundisi Faith Nyagato, ndiri wekuUnited Methodist Church muZimbabwe. Ndokwandakawaitira chikoro changu ndikapedza ndikaodhenewa ikoko. Ndakauya kuno kuAmerica muna 2008 ndichiita chikoro checounseling. Ndoda kutenda Mwari kuti ndakafamba zvakanaka, zvanga zvisinyore asi Mwari wakandibatsira ku tora chikoro ichocho. Saka ndakazopedzisa ndikava nedoctorate yangu in biblical counseling. Panguva inei semudzimai tinoda kutenda Mwari ndichigara muno Dallas kuti unongoona ruoko rwaMwari pakurarama semunhu wemudzimai, kunyanya kuti mucommunity muchechi une kamitiro kakasiyana nekungova mufundisi zviya zvekuchengetedza zvekungochengetedza. Saka pandiri muDallas munomu ndakashamiswa kuona kubata kwaMwari semudzimai ndine mhuri yakakura yevana vakauya muno, vamwe vakauya vari vadiki, vamwe vakauya vava vakadzi vakuru. But mukudaro ndakaona kubata kwaMwari vachishanda nesu mumadivizhen akasiyana siyana. Ende ndichitenda Mwari nekungogamuchirika. Zvinonetsa semunhu wemudzimai kuva mucommunity, kuva muchechi yauri kutungamirira varume nevakadzi vakafunda nevasina, asi zvinogoneka chete kana Jesu ari kurutirwako. Handina kuona dambudziko, ndakangoona kubata kwaMwari.
Munoshandirana here nevamakasiya kumusha?
Panguva inei tine programu yatinoita pachechi pedu First United Methodist Church in Richardson. Tinoshandirana nepatakabva nako kunzvimbo dzatakabva nadzo. Tiri kuchengeta nherera, chiendesa vana kuzvikoro, vamwe tichitengera mayunifomu, vamwe tichivaendesa kumatinomwe akatopedza kuyunivhesiti vatakadzidzisa kuburikidza nescholarship yatinayo pachech pedu. Saka ndomabatanirana atinoita. Rwendo runoda kutenda Mwari kuti takazobatana nechechi yese at large patakakoka muparidzi wedu Mai Mackenzie achibva kuMarlborough. Saka ndomabatanirana atiri kuita nawo for now. Asi muchechi medu as Zimbabwe Ministry pa Richardson, nhengo yega yega ine kubatana kwayo nekumusha kwayakabva kuburikidza nenherera nekuchengeta vamwe nezvese manidzi anogona kungodiwa munherera idzodzo. Saka tine vana 121 vatiri kuchengeta izvozvi. Ndomabatanirana atiri kuita nevanhu vari kumusha.
Zvakakuomerai zvakadini kuti muzenge muchibatana nevamwe vanobva kumusha?
Hatina kunyanya kuomerwa zvakanyanya. Chikonzero ndechekuti takataurirana kuti even tichigara muno munyika dzevarungu kune kwatakabva, munhu ega ega ane kwaanobva nako. Saka zvakatiitira nyore kungoziva kuti ndakabvepi. Kana ndakabva kwaMutoko, ndinobatana nevanhu vekwangu vekwaMutoko, tobatanidzawo nevanhu vari kunoku. Zvatinoita kana ndaziva kuti ndabva kwaMutoko kana ndabva kupi, chechi yedu yeFirst United Methodist Church inondipawo hafu, ini ndobvisawo hafu kuti ndiende kunobatsira nherera dziya dziri kumusha dziya. Saka zvakatiitira nyore chaizvo kuti chechi nemusha tiri pakati pazvo tichiwabatanidza. Hazvina kutiremera because chechi yatinoshanda nayo ichechi inoda vanhu, inosimudza vanhu, inokurudzira vanhu. Hatina kuita dambudziko nevarungu.
Saka munoshandirana zvakanaka here nemamwe madzimai vanobva kuZimbabwe? Munosangana here pengmaker?
Zvakanyanyisa. Izvozvi tine programu yatanga taronga kare tsviti katanga taronga semubatanidzwa wemadzimai muDallas. Tine machechizi akawanda ari muDallas. Tine Zayoja, tine Harvest, tine Roman Catholic, tine Anglican, tine United Methodist, tine Westland Community, nemange maministries arimo. Tiri kubatana kamwe chete pamwedzi tichisangana tichinamata tichikurudzirana pakutenda. Sanga takatogadzirira kusangana mwedzi uri kuuya uyu but taita zvimwe zvinhu zvapinda. But tiri kusangana, toda kutenda Mwari kuti tiri kuwana mukana wekunamata nerudzi rwedu, tichiimba zvekumusha kwedu, tichiita maitiro edu. Hazvina chakachinja, tinotoona kutosimudzirana.
Kurudziro iyi yamungapa kune mamwe madzimai anobva kuZimbabwe kuti vange vachisanganira pamwe chete nemi?
Zvandinga tinango kurudzira munhu azviraramire munhu anorarama nevamwe vanhu saka chero pane munhu wemudzimai munhu ndango zvigadzirira kuti munhu mune vamwe vanhu sanganawo nevamwe fambawo nevamwe namatawo nevamwe chemawo nevamwe chero pangonzi pane munhu wekumusha kwako ihama yako taamuno mutatowa hama nehama kana dai vanga vachibva munzvimbo dzakasiyana siyana asi nekungosangana ikoko taa munyika dzevatorwa kudai tatowa hama nehama saka ndai ndinokurudzira kuti vanhu yaiti tionane sehama nehama tiri mukoma nemuningina takabva kutese kuZimbabwe hazvina mhosva kuti vakabva nenzvimbo ipi asi taamuno mutava nawe munhu mumwe chete
mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nemadzimai vanobata mabasa akatsaukana mupenyu muchirongwa nhasi mange muina Praxedis Jeremiah ndakamirira muwangu Marvelous Mhlanganya uye
iko zvino tochienda kuchirongwa chinotariswa zvinoitika muupenyu kana kuti our lives chatinobva kurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekunzi maguta akawanda haachisina nzvimbo dzekuradzika vafi kana kuchengetera vafi izvo zvaakuita kuti vakurudzire vanhu kuti vange vachitorawo matanho ekupiswa kwozongoigwa dota izvo zvisingadye nzvimbo dzakawanda asi tinonzwa kuti vanhu vashoma kwazvo vari kutambira tsika iyoyo kana pfungwa yekuti hama dzavo kana kuti ivo vafi vasiye vanyora kuti ndikafa ndozopiswa zvaakuita kuti paite dambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yesangano repadare vajona Gokova vari muguta reulawayo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Tinotenda Jonga Kandimiri kwazvayo ateereri.
Aiwa tinotenda baba, nhasi tinoda kukurukura nenyaya inonzi nevamwe inyaya dzisingataurike nyaya dzekufa nekuwigwa kwevanhu kana kuradzikwa kana kuchengetedzwa. Tiri kunzwa kuti maguta akawanda kusanganisirawo guta reBulawayo vanenge vasisina nzvimbo dzekuchengetedzera vafi, tingati masimetari, nzvimbo dzesimetari dzaashoma, zvaakuita kuti vakurudzire kupiswa kana cremation. Asi tiri kunzwa kuti vazhinji havasi kuda kutambira nzira iyoyo yekuchengetedzwa naye cremation. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya?
Zvinonzwisisika kuti vanhu havasati vazvijaira zvinhu zvavasina kumbogara vakaita, but nemamiriro akaita zvinhu tichazongopedzesera tangozvitambira.
Saka tingati here chisiri kuwanikwa kuvanhu idzidziso apa vaGokova?
I think iko zvino izvi ndo chikuru ichocho, because takungotanga kunzwanzi cremation, but hatizivi kuti cremation yacho chii kuruzhinji rweZimbabwe. Saka tinofanira kutova nedzidziso yakakwana yekuti chii zvinomonzi cremation, zvinombofamba sei, vanhu vacho vanopiswa chirudzii zvichienda zvakadaro. Nemamiri akaita zvinhu tinoda kutoti ngatichange izvezvi kutaura pamusoro pazvo. Hakusi kungopa vanhu information chete, but otiwo kuti vanhu vatengogara vachibatsirana kufunga pamusoro pe challenge hiyo yatinayo.
Chivanhu chinobvumidza here zvinhu zvakadai izvo?
Pane zvakawanda zvangasingabvumirwe pachivanhu, but zvaakubvumirwa pachivanhu. Saka chivanhuwo chacho chivanhu chinogona kushanduka kana kushandudzwa kuitira kuti titambire nekugamuchira pfungwa itsva dzinenge dzichiuya maererano nemagariro atenge tichiita.
Tinoonawo vamwe vakawanda vanoti kana vakanga vashayikirwa vakashayawo nzvimbo yekuradzika hama yavo kana kuchengetedza hama yavo muguta vanotakura vachienda kumusha. Inzira yamungakurudzirawo here?
Kune vakadaro vakawanda vanoenda kumusha, chinhu chakanaka. Mutumbi unogona kuendeswa kumusha, but even dotawo racho rogona kuendeswa kumusha. Dota rogona kuiswa muguva, nekuti even mutumbi ukaiswa pasi pevhu. Ndozvinhu zvatofanira kutaura pamusoro pazvo, kuti mutumbi unongoorawo sezvinoitwa vanhu vachivigwa kunzi ivhu kuivhu, dota kudota. Saka hazvina siyano, munhu anogona kutopiswa oendeswa kumusha onovigwa, but space yaanenge akutora manje inenge iri diki pane space inotorwa nemutumbi usina kupiswa.
Saka muri kutaura here imi kuti kunyange dai mumaguta imomo muchiwanikwa nzvimbo, zvakakoshawo kuti vanhu vange vachipiswa, nekuti kupiswa madota anotora nzvimbo diki pane kuviga bhokisi rese rakadaro?
I think those sort of direction yatofanira kunanga nayo iyoyo, yekuti tichokurudzira vanhu kuti aiwa nyika yatinayo haisi yedu chete, tine vakamirirawo vachazvarwa varodawo space yeku gara neku shanda maini. Saka
tinotenda shukuru Jonga Kandebiri Taba tashika kumagumo chirongwa chedu cha nasi tukusea minantunga milingomo munaoze isindebele inindini Blessing Zulu.
So we see